Denda iri richatombobata munhu wese. Ngatitomborigadzirirai ndokuribata kwatakaita. Ini semunhu apedza gore rese iri tichitaurawo nenyaya yeCovid, changa chitorowo chinhu chiri right. Kuti ndigopinda kusangana nacho samasanganirano andaita nawo. I think ndokuti unatsoona zvazviri usiri paindaneti, usiri pasmartphone, uchinotisangana nacho zvachiri. Saka ndoo masanganirano atakaita nacho. Tiri vatatu murese tiri pano. Ini ndadzimai vangu naTete Eunice tese tiri pano.
Vateereri vangada kuziva kuti makasangana sei nedenda irori vamanyenyeni.
Isusu kuziva kwedu masanganirano atakaita neCovid yakabva kuCape Town, asi akasangana kwaMurewa panhamo. Munhu akabva nayo Cape Town ndiye akaiunza, ikazobata vanhu vakawanda. Pane vamwe hatizotoziva kuti vakatofa. Tingadi kuremekedza vafi, please kuungana ikoko ndokwati kusangana nayo Covid. Saka isu tiri kuziva kwatakaiwanira, ndokwamuchaiwanirawo ukasateerera.
Saka muri kunzwa sei muri vatatu pari zvino?
Tiri vatatu, hatina kunge tiri pamwero wakaenzana. Taka takasiyana. Inini ndakabayiwa majekiseni angu esi maviri eSinopharm vaccine. Mai manyenyeni vakaramba, vakanga vasingaifarire yekuChina, vakamirira yekuAstraZeneca. Vakadziwana vakabayiwa kamwe chete, vanga vamirira kuzodara pechitu kana nguva yacho yasvika. Tete Eunice vakaramba zvachose zveSinopharm yacho, kana any other havana kuida. Kana kuuya kuchipatara vanga varamba, asi nemutemo wehurumende vakatozoita zvokusenzeserwa kakunyengetedza kanenge kane mutemo mukati. Saka vakazobvuma. Saka takaadmitwa tese tiri vatatu, tiri muchipatara chimwe chete.
Tinonzwa vamwe vachichema kuti muzvipatara macho hamusi kukwanisa kunge vachiwaniswa mishonga nerubatsiro rwavanotarisira. Imi muri kubatwa sei muchipatara?
Tikaita rombo rakanaka semhuri. Tine rubatsiro rwemahospital maviri. Tiri kuchengetwa nemadoctors eUnited Nations, maUN doctors ari muno kuZimbabwe nemanesi avo. Tiri kuchengetwa zvakanaka chaizvo. Chipatara chinonzi Arundel Hospital chiri muMount Pleasant muward mandinogara. Chipatara chepamusorosoro chaizvo. Chinotifungisa zvakabenga zvakaita Harare Harare Hospital kudhara, zvakabenga zvakaita naParamahansa Hospital kudhara. Vari kuchibata zvakanaka, hapana chatiri kushaya.
Tinoziva kuti nyaya yekubayiwa nhomba isarudzo yemunhu pache zvake, asi zvii zvaungataurawo imi semunhu akabayiwa nhomba uye abatwa neCovid-19?
Nyaya yekubayiwa iyi it's an individual choice, but ndangoti ndizivise vanhu kuti nyaya yachiti haichadi kunyanya kufungwa zvakawanda wani. Yaya yekungoti kana mishonga yauya bayiwa, mishonga yauya bayiwa. Mukaita sazvo takaita isu tiri vatatu, kurwara kwedu kwakatongoenderana nekubayiwa kwatakaita. Ini ndakabayiwa ese, ndini ndisiri kunyanyorwara pautatu hwedu. Mai manyenyeni vakabayiwa rimwe chete ndo vari pakati. Tete Eunice havanari vakabayiwa ndo vari kurwarisa. Saka tiri kukumbira kuti titorowo chidzidzo pane izvozvo, kamuenzaniso kekuti mavaccines ari kubatsira, ari kurerutsa. Haatadzise kuti ubate chirwere, asi kana chakubata wakabayiwa uri kurwara zvishoma.